This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 7, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichitira zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa ekanzuru yeHarare anokundikana kubvisa vanotengesa mumigwagwa.
Munamato wekunamatira murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avakatsakatika kubva zvavapambwa muna kurume woitwa nemugovera kuZimbabwe Grounds muHarare.
Nyanzvi munyaya dzekurima yoyambira nyika kuti itore matano ekugadzirisa gohwo renyika vanhu vasati vapera nenzara.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa ekanzuru nhasi amboedza kubvisa vanotengesera mumigwagwa zvine chisimba asi zvakundikana sezvo vanotengesera mumigwagwa ava varamba vakatsika madziro vachiti havana kwavanoenda. Mutoredu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa ava reZimbabwe Informal Sector Organization kana kuti ZISO vapromisi mukwananzi vati mapurisa ekanzuru asvika panga pachitengesera vanhu ava pako pakabhana muHarare vakaedza kuda kubvisa nechisimba vanotengesera mumigwagwa ava kuti vaende kunzvimbo dzakatarwa nekanzuru kuti vanotengesera vari kunzvimbo idzi.
Ichokwadi mapurisa ekanzuru auya anokwana kuita 50 vachitenderera vachida kubvisa vanhu pakopa kabhana nekuda kupaza misika yakagadzirwa nevanhu ipapo. Asi vanhu vazviramba izvi vakataura kuti no, kanzuru ngaitange nehurumende ngavatange vagadzirisa nyika, vagadzirisa nyaya dzeupfumi, vagadzirisa nyaya dzemabasa, tozobva zvedu tichienda kumabasa nemwe mukana yekuwanidza upenyu hwedu yakasiyana siyana.
Vamukwananzi vati havasi kuzobvuma kuti vanotengesera mumigwagwa ava vabviswe pasina urongwa hwakati tsvikiti. Vati kanzuru pamwe chete nehurumende vanofanira kuona kuti vagadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka uye kuona zvakare kuti nyaya yekushayikwa kumabasa yagadziriswa.
Hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika, yogadzirisa nyaya dzemabasa nemaindustri kuti asimukire vanhu vaende kumabasa. Kudhara kuri taiziva Bulawa ichipfungaira hutsi nemaindustri anga ariko, asi zvese zvachakwanisike nyaya dzeupfumi dzaondogwa munyika muno. Uyezve hurumende inofanira kuita hurukuro nevanhu vayo, inotyei kuti vataudzane tiwirirane kuti kana vanhu vachiendeswa pamavending sites acho prosesi yacho ichafamba sei. Dambudziko ratari kutoita ndokuti prosesi iyoyo yokuisa vanhu pamadesignated places yatoitwa overtaken nevanhu vakaita semadistrict chairpersons ezanupf ari kunzi ngaunze vanhu vapinde munyika iyoyo.
Mushure mekutadza kubvisa vanotengesera mumigwagwa, vashandi vekanzuro vazoswera vave kufamba nemotokari vashevedzera vachikurudzira kuti vanotengesera mumigwagwa vakanyoresa muchirongwa chiri kuitwa nekanzuro chekunyoresa vanhu vese vanotengesera mumigwagwa vachitanga kuenda kunzvimbo dzakatarwa nekanzuro kuitira kuti vashande vari kwadziri. Asi vazhinji vevanotengesera mumigwagwa ava vanoti havasi kuda kuenda kunzvimbo idzi vachiti hakuna vanhu vanouyako vachitenga uye vanoti nzvimbo idzi hadzina kugadzirwa zvakakwana. Zvichakadai, meya wekanzuro yeHarare vaBernard Manyenyeni vati kana vanhu vachibviswa munzvimbo dzavanotengesera vanofanira kubviswa zvine mwero.
Vashandi vedu vari kuedza kubatsira vanga vachitengesa kuti vaende kune dzimwe nzvimbo, maonero angu nemafungiro angu ndeyekuti vari kuzviita nemwero kwavo, ngavaramba vakadaro. Asi kana pane mashoko handingisana ndanzwa izvozvi ekuti vaigona nguva vashandisa simba kana vadzihasha, hatizvikurudziri.
Pane imwewo nyaya inechekuita nemafambisirwo ebasa mukanzuro yeHarare, vamanyenyeni vaudza vatori venhau kuti munyori mukanzuro yavo vatendai mahachi Awa vakambo misi kwa basa kutikanzuru imbo wafere feta, vano fanira kunza magwaro anoradiza kutivaka dzoka sei kubasa, mazuwa mavira asata adarika, asuwa manyenyeni, vauza watorewe na upa town house, kutivacha shuta nyaya vama hachi kugurukota idrari nona nezwe matunu, vasefi ya kasukuere, zvichitevera kudzoka kwakaita vamahachi nezuro kubasa kunyange hazvo vakambomiswa basa nekanzuru yavo.
Tanzwa kuti vari muofisi zvakatanga kutaurwa nezuro parijino tiri kuti zvinhano zvatakatora zvekuti vambomira basa timhumhanya nenyaya dzatoda kumhanyisa dzandataura idzi ndodi danho riripo ndichatora nyaya ini ndichaisa kubasa muchikanzuro cherumen resources voiongorora ininiwo neruremekedzo ndinoda kunzwisisa kuti minista vatsva vanozvionawo sei. Ndichataurawo naminista Honorable Kasukuere semataura andanchangozoitawo naminista Chombodai vanga vari vanga vachiri ndopatanga tiri.
Vakasukuere vati havasati vaziva mamiriro akaita zvinhu mukanzuro yeHarare sezvo vakatanga basa mubazi iri nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muri yemurwiri wekodzero akapambwa ndokutsakatika muna kurume vaitaidza mara inoti munamato wekunamatira vadzamara uyo wakambenge wasende kwaparutivi mwedzi wapera wave kuitwa nemugovera uno munhandare yeZimbabwe Grounds mumusha weHighfield muHarare. Mutauriri wemhuri yekwadzamara Dr. Patterson Dzamara vanoti urongwa uhu huri kutungamirwa nemhuri ichibatsirana naBishop Anselm Magaya vechechi yeGrace Ablaze Ministries International. Urongwa uhu hunonzi huri kutarisirwa kutanga nenguva dzegumi mangwanani uchipera nenguva dzemasikati dza4. Dr. Dzamara vanoti vakakokwa vemasangano akazvimirira pamwe nemapato ose ezvematongerwo enyika nevana veZimbabwe vose vanoda kubatana navo mukunamatira hama yavo yakapambwa musi wa9 kurume gore rino. Urongwa hwemunamato uhu hwakatadza kubudirira mwedzi wapera mushure mekunge mapurisa ati akanga asingakwanisi kuvabatsira uye ati aive nehumbo hwekuti vezvematongerwo enyika vakanga vatora urongwa uhu. Ngatinzwei hurukuru yataita naDr. Dzamara pamusoro penyaya iyi.
Ya hongu urongwa hwakambotikanganisikei uri kupfuurira mberi iyava kuti mseemugovera tange tichisangana mhuri yeZimbabwe kunamata uyezve tichiratidzira nevanga vanaye zvatinofunga kuti ndozvinofanira kungeitwa naizvozvo kumuregedzera ndeyekuti isusu semhuri takabatira pavimbo netarisiro yekuti mupenyu ariko saka tichida kuti tingonamate kuna mwari kuti vange vachinyevenisa mwoyo yevave vakamubata vamusununguro.
Chii chashanduka kubva paurongwa hwekutanga huya hwemunamato usina kuzobudirira?
Hapana zvakanga zvashanduka asi tingoti takadzidzawo nekuona kwakawanda tatanga tisina kunge tadzidza nekuona patakatanga. Saka ni sekuziva kwenyu nyaya yakazosvika kumakoti, makotiwo vakapawo mutongo wekuti tinofanira kuva tine mvumo kana kuti tine mvumo yekunamata nekuungana nguva ipi zvayo.
Makakwanisa here kunge muchikokawo vezvematongerwo enyika?
Hongu vematongerwo enyika vakakopiwa uyezve vakavimbisa kuti vanenge vavipowo vachibatiranawo nesu vachipawo masolidarity messages pamaringe nekutaidza kwemukomana.
Zvii zvimwe zvamungataurira vana veZimbabwe pamusoro peurongwa ihwohwo?
Uyu munamato wemumwe wedu tinoziva pane vamwe vari kufunga kuti pada izvazvino ine chekuita nawo asi tiri kuti zvinogona kuwira munhu wese nguva chero ipi zvayo. Saka isu semhuri yeZimbabwe tiri kuti ngatiyei tibatane tibatsirane tiumbe chisungo chimwe chete nekuti munyika yedu yeZimbabwe nyika yemadzibaba yedu muitiro wakadai kana kuti kaitiro kakadai hatikabeba.
Avanga vari munin'ina wemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa ndokutsakatika vaitai Dzamara Dr. Patterson Dzamara vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano reZimbabwe Farmers Union rinoti pane zvizhinji zvinofanira kuitwa munyika kuitira kuti gogo riri kuramba richidzikira munyika rigadziriswe kuitira kuti vanhu vasafe nenzara. Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanoti zvinorwadza kuti nyika iri kuda mari inosvika mazana matatu emamiriyoni emadhora kuti itenge chibage, iyo Zimbabwe iine mapurazi ane varimi vanofanira kunge vachiwanira nyika yose chikafu. VaZakaria vanoti varimi vanofanira kudzidziswa kurima nemazvo kuitira kuti gogo renyika riwande. Hurumende inoti haikwanisi kubatsira varimi nemari kuti varime nekuti iyowo haina mari. VaZakaria vanoti nyaya yechikafu inyaya inofanira kugadziriswa munyika nechimbi chimbi. Ngatinzwe hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Toita sei kuti tinge mberi zvakanaka, nyaya yekuti patiri ipapo pakutofanira kuto tipeka peka pano munhu pamunda woga woga uri muZimbabwe wakufanira kutoti mushandiswe. Izvi hazvisiri zviya zvokuti ndakawana munda saka ndotongoro ndakawana pokugara pokuti kana ndafa ndikuchengetedzwa. Haisisiri iyo nyaya yacho. Iyi yatova nyaya yekuti kuchiva nemapurogiramu anounza chikafu munyika, uyewo zvekare nedzidziso yekuti paduku pawarima ipapo pauyise gohwo rakati kurei kupfuura zvatiri kuwana iko zvino. Nokuti tikatarisa gwaro iroro vamuri kutaura riri kutaura pamusoro pokuti gohwo tingati avharaji yegohwo pahekta imwe neimwe iri pasi zvikuru tichitarisa tiri kuma700 to 800 kg tichiri pasi pe1 ton. Saka izvozvo hazvinyanyisi kutiratidza zvakanaka. Imbeu dzose dzatinorima tinokwanisa zvakanyanyisisa kuti gohwo redu risumuke riende kubva pa3 tons zvichienda mberi. Kune dzimwe mbeu dzinototipa kana ma10, ma12, ma15 tons. Saka toda kuwedzera gohwo. Saka zvinoenderana nedzidzo, zvigoenderana zvekare nekuwanikwa kwemainputs, zvigoenderana nekuwanikwa zvekare kwedzimari. Kurima agriculture inoda mari.
Mungati kune zvirongwa here zviriko kudzidzisa vana mai nana baba varimi mukati menharaunda vanenge vachida kuti vange vachiwedzera gohwo ravo kunge richikwira pane zvarakaita iko zvino?
Hongu, zvidzidzo zviriko chaizvo. Tiri kubetserana pamwe chete neve agritechs mumaprovinces kwose. Tine rubetsero rwatinowana kubva kune mamwe madonor organization tichiita zvirongwa zvekusumudza gohwo kubva pamalevels aririko zvino tichiendesawo painogohwo iroro pamberi tichibata nekuzvipfuwo pachiintroduswa mabreed matsva anoita kuti varimi vakwanise kuwana mikana yokutengesera kumamakets akasiyana siyana.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vachitaura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave.
Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel zimu muchishandisa decoder reWizTech kubva na7pm kusvika na9pm.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 kusvika na1am. Kana muri paWizTech, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vamwe varume vanga vakapakatira pfuti vapinda zvine chisimba mumusha unogara vanhu kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweKenya ndokuuraya vanhu 10 nevana. Chikwata cheAlshabab chinoti ndicho chauraya vanhu ava mushure ndodzokurura zvakare. Chikwata cheAlshabab chinoti ndicho chauraya vanhu ava mumusha weSoko Mduzi uyo uri pedyo nemuganhu weKenya neSomalia. Senator wemuKenya vaBilo Aden Kero vaudza VOA kuti dzimba mbiri ndidzo dzarwiswa uye dzinogara vanhu vasiri vemuKenya kana Somalia vari kushanda mumakambani anovaka uye kuita mamwe mabhizimisi.
Dare re Senate mudunhu re South Carolina ratambira bhiri remutemo wekubvisa mureza weConfederate flag unoshandiswa pazvivakwa zvemuzinda wedunhu iri. Mureza uyu wanga wava nemakore anodarika makumi mashanu uchisimudzwa pamuzinda uyu. Mapato ose ari muSenate atambira bhiri iri kuti uve mutemo kunyange hazvo nhengo makumi matatu nenhatu dzatambira ukuwo nhengo nhatu dzichipikisa. Bhiri iri rava kuiswa mudare reHouse of Representatives. Nyaya yematongerwo enyika pamusoro pemureza uyu yakatanga zvichitevera kupfurwa kwevanhu vatema vapfumbamwe pachechi yeEmmanuel African Methodist Episcopal muCharleston musi wa 17 Chikumi nemukomana wechichena ane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa. Gavhana weSouth Carolina Nikki Haley vakakurudzirwa kubviswa kwemureza uyu.
Kusamira zvakanaka kwezvinhu mubindura kuvanhu vakadzingwa panzvimbo yekitsi yetota paikorokozwa goridhe inyaya yanga iri mudariro nechishanu pabindura university pamusangano werunyararo weInternational Africa Peace and Security Education Conference wakarongwa neBradford University nesangano reFrederick Ebert Stiftung. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vaichera goridhe vakadzingwa nemapurisa panzvimbo yekitsiya tota mukupera kwemwedzi wapera. Vamwe vakataura pamusangano wepabhindura uyu vakayambira kuti zvinhu zvinogona kusagadzikana zvakanaka muguta rebhindura sezvo vamwe vevanhu vakadzingwa nemapurisa vakasiyiwa pamhene vasina kwekuenda. Mashoko aya anotsinirwawo nesangano reZimbabwe Informal Sectors Organization kana kuti ZISO iro rinoti riri kushushikana kuti vanhu vakasara vasina chouviri.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe negurukota rezvezviwanikwa amai Opa Muchinguri Kashiri mukupera kwegore rapera vakambovimbisa vanhu ava kuti hurumende ichavapa matsamba ekushanda zviri pamutemo pasi pechirongwa chekuendesa upfumi kuvatema. Vanhu ava vaudzawo Studio 7 kuti vainge vabhadhara mari inosvika madhora mazana maviri kuti vaite mishandira pamwe asi vanenge vakasungirira mari iyi pagumbo rengwe.
ZISO inoti nenyaya yekuti vanhu vaungana mubindura nekushaya chouviri kana mari yebhazi yekudzokera kwavakabva zvichapa kuti vamwe vanhu vatange kuita zvekuba nemamwe mabasa asiri pamutemo. Goridhe raicherwa pamugodhi uyu rinonzi raitengeswa kumachina nekufidelity printers. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemabhizimisi madiki neari pakati amai Stembiso Nyoni kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudarirwa. Asi tabata mwe mudzidzisi pabhindura university vaObedaya Dodo avo vakaparura bepa panyaya yekwakitsiya tota sezvo vakaita ongororo panzvimbo iyi.
Ndakaita tsvakurudzo yevanhu vakomana navana youth vakukurukota kwakitsiya tota. Kitsiya tota inzvimbo iri mubhindura inogara vanhu vanokurukota. Kanzvimbo kadidiki kakangokura nokuda 250 hectares asi nguva nenguva panoitwa maelections mayouth anotorwa oiswa ipapo vokurukuza kuti vakwanise kuzovhota nekukambena. Gore rakapera pakaitwa takada kuenda kucongress yeZanupi kakaitwa muna December vakanzi vapinde mayouth nevakadzi kwakapinda vanhu vandarika 3000. So tiriti pa 250 hectares pakapinda vanhu 3000 zvinotaura kuti munhu wega wega anenge ari pasquare meter akwanisa square meter zvoti kuti hazvasina hutano hakuna matoilet hakuna mvura navamakamanikidzana vachichera makomba kuma kupatsvadzidza tikaita tichipinda makomba bomba ranga rakadzikisira rari 33 meters ranga risina kudzika ranga riri 22 meters vachipinda mitambo. So congress yakaitwa muna December yakapera zvavaida kushumisa zvakaita vakadzinga musi wa 26 June vakadzinga neriot ndodambudziko rekusa havanako vakakwanisa kuenda because vakadzinga vachera chitofu chavo kunonziwo muchirungu vasati vaichengesa kavasaita profit. Saka vachirimo munombindura vakangoungana havana matoilet havana chekudya havana mvura saka radambudziko resecurity. Saka ndo yaenda achitaridza kuti chiriti kudii nevana vari kuti gore nguva nenguva panoitwa maelection vapanoitwa maprogram ari anobata nyika yese vanounganidzwa kushandiswa vozongosiya vakadaro vasii chavari nacho. Hatisikugadzirire dambudziko rekuti kumberi kuvana vachaungana vari 3000 vobva vashungurudzwa vobva vapadukira kana hurumende kana kuita mirizonga mubhindura mutauni mavanenge vari imomo ndo dambudziko ravainaro. Saka ndotsvadzidzo taticita.
Imi ndeipi kurudziro yamuri kupa mugwaro renyu pangagadziriswe sei apa?
Kurudziro yatiri kuita ndekuti urimene kwa hutora chukwa dikiti mbizikure mabata ripo apura mabata kana maa kitu wakita kita ya wari kiko ni empowerment ya kaitwa ni HTML 2007 gaya wa shua kutuwa na wika ujita kusumu zira mayuti gaya kusumu zira kunetu ndichi ya kini ujiri sustainable mchirungu
Wa obdaya dodo, murairidzi pa Bindura University, mubazi rezoru nyararo kana kuti Department of Peace and Governance. Wanga wariparunare kubindura kwa kare.
Sangano National AIDS Council of Zimbabwe, runo tevechidiki varipakati pe makore gumi, nema shano, nema kumaviri nemana, vanodarika zana rezuru, varikura ramane HIV. Sangano iri rinoti zvimwe zviri kukonzera dambudziko iri kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika uko kwavakuita kuti vasikana vadanane nevarume vane mari kuti vavane kurarama. Mashoko aya akataurwa na Chief Operations Officer wesangano iri vatapuwa magure pamberi pekomiti yeparamende inoona nezve HIV nezuro. Mukuzeya nyaya iyi ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata vaJimmy Wilford avanoshanda nesangano revechidiki resei wati kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoda hangu ndikurudzire kuti pane zvakawanda zvatinofanira kutarisa kupfurikidza nemamiriro akaita nyaya yezvepfumi yenyika. Hongu ndinotenderana nazvo izvozvo asi tinofanira zvekare kuongorora magariro anenge achiita vana vacho kana kuti vechidiki vacho izvi nemhuri. Kuti kuite zvakakwana maererano nekudzidzisa vana kuti vakwanise izvi kuzvidzivirira pazvirwere zvepabonde zvinosanganisira zveHIV. Hongu ndinotenda zvakare kuti vamwe vana vari mumazera amataura iwayo ndoda kudavira kuti vazhinji vacho ndo vamwe vakaberekwa vane utachiwana weHIV. Zvokuzoti tichivati ivo vana ndo vakanorara nemadhara madhara emitsiro yacho vachinge dzinge vave neutachiwana ndinoona sekunge hazvina kunyatsomira zvakanaka nemhaka yekuti vana ivavo vamwe vacho takada kuzoongorora vakaberekwa vanawo utachiwana kare. Saka naizvozvo kana tichitarisa kuti tichitarisa mazera iwaya yamataurayo ngationgorori zvakare kuti vana ava havana kunge vaberekwa vane utachiwana here vakazowana utachiwana vatokura vaakumeka madhisijenzi avo vega here kana kuti zvinhu zvavasina kukwanisa kumeka dhisijeni of.
Dambudziko iri ropedzwa sei va Wilford?
Dambudziko iri kuti ripere pakungoda kushandira pamwe chete pakati pehurumende nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe. Kunyanya panyaya dzekuti pane vaye vatingangoti vakabereka vane utachiwana ngavakwanise kuwana yatingati iyo treatment vakawana madrugs zvinokwanisa kuredusa yatingati iyo viral load within wanhu utachiwana mukati momuviri mavo uyezve takakwanisa zvikaendera mberi tichiti kuwana madrugs yekuita yatingati iyo PMTCT kudzivirira madzimai akazvitakura kuti vavakwanisa kudzivirirwa kuti vana ava vanenge vakatakura vasakwanise kutapurirwa utachiwana iwoyo. Togoenda zvakare kuramba tichidzidzisa tichishandura mararamiro edu senyika.
VaJimmy Wilford vanoshanda nesangano revechidiki resei wati vanga vachitaura vari parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Zvichakadaro, sangano replan international rinoti tsvagiridzo yarakaita mumaguta eHarare neBulawayo inoratidza kuti zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana zvevanhu zvinoti hapana chakaipa pakuti vanhurume vaite zvepabonde nevanasikana vane makore ari pasi pegumi nemasere.
Muchirongwa chedu cheLive Talk cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa matambudziko eHIV AIDS mune vechidiki.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munau dzedu dzemitambo, murairidzi wechikwata cheZimbabwe rugby team cheMasebos vaCyprian Mandege vanoti vari kutarisira kubuda zvakanaka mutambo wavo mukuru neNamibia weAfrica Cup uchatambwa mwedzi uno uye munyika iyi izvi zvinotevera kukunda kwakaita Zimbabwe, Tunisia nemugovera makwikwi mamwewo akatambirwa kuPrince Edward School nemugovera. Vamandege vanoti vari kutarisana nedambudziko rerutsigiro uye vane tarisiro yekuti vakatamba zvakanaka mumakwikwi aya vanozokwanisawo kuwana rutsigiro kubva kumakambani. Marvelous Muhlanganya uyo weStudio 7 aita hurukuro navo pamusoro pemutambo wakatarisana neZimbabwe uyu.
Pamakwikwi atanga tinawo musuwe mugovera takakwanisa kukunda taitamba neTunisia. Takakunda nezvibonzwa 19-8.
Pari zvino pane mamwe makwikwi amakatarisana nawo here?
Hongu, nokuti mutambo wataitamba iwoyo waive weAfrica Cup, saka tichatambazve neNamibia nomusi wa15 August kuNamibia. Saka tanga tatamba neKenya. Mugroup medu mune zvikwata nenyika 4, Zimbabwe, Tunisia, Kenya neNamibia.
Mungati iwo mutambo werugby wakamira sei munyika tichitarisa kuti mimwe mitambo yakawanda iri kuti iyo iri kusangana nematambudziko akawanda pari zvino?
Nakusiyana nemimwe mitambo yese tingorinewo matambudziko atisangana nawo, pakuti kutamba kwavanoita ndekwekuti vanhu vanhu vanotoshandawo vachishanda vanongotambawo mutambo nokufarira mutambo, asi tarenda ririmo munyika tinotopedza mamwe vatambi vakutombira muimwe ino nyika vachinotamba kune dzimwe nyika. Vakawanda vakutotambira dzimwe nyika mumanational team avo nekuti kuno kwacho zvinenge zvichinetsa, asi kutamba vanoda kutamba uye vanogona kutamba kwacho. Saka chinongodiwo ndecherubatsiro kubva kune vanhu vane makambani, nekuti ndo zvinenge zvichidiwa kuti tikwanise kuramba tichiendera nemutambo.
Pane zvamuri kuita imi here kuti muwanikwe muchitsvetsva makambani aya anogona kuzokutsigirai mune ramangwana?
Hongu, tine vanombofambawo vachitsvaga, asi kazhinji tinenge tichitarisirwa kuti kana chikwata chikatamba zvakanaka chikawanawo mari dzavo dzakanaka, ndo patinofungawo kuti tingadai zvaiita nyore kuti tiwane makambani anouya. Saka tinotarisirawo kuti nokutamba kwatiri kuita pamwe tingangowana vanotibatsira, nokuti pari zvino tatamba zvakanaka. Kembi yekuti titambe neNamibia tokupinda musi wa6 August, butwo kutoti tipinde kwacho kuti tinenge tichitodawo kuti tiwane mari, nokuti teida mari yekuti tipadhare mukembi imomo. Saka tinongoshuvira kuti tingangowanawo vanotibatsira kuti tiwane mari yekuti vanhu vapinde mukembi. Ivo vari kunyika dzakawanda vanenge vachidawo mari dzendege dzekuuya kuno nekudzoka.
Avo vanga vari murayiridzi wechikwata cheZimbabwe rugby team cheMasebos vaCyprian Mandege vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu, matext message, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Yekutanga inoti, hi guys, you are great, basa munokwapaidza naro hapana. Moresai vatsigiri vose veStress Killer Studio 7, vana vangu Ropa, Kudzi, Abi, Betha naEgi, ndi Diva Kembo paBeatrice, more news, backwards never.
Mumwe anoti, makadii mhuri yeZimbabwe? Ndomhoresa Shelter wafa warova. Ndinoti baba naamai tawanda Senga, maswera sei kwaBasera? Ndini wenyu mwana Prince Senga kwaGutu.
Verengaiwo yangu please, kuno zvakaoma, mari hakuna. Takangotorerwa chibage neGMB kana sendi ratakapiwa. Ndikwazireiwo Krainos Numbu, raramai naMakusa paGuruve kuGota Hills. Ndini Nemia Kanyama.
Mumwe anonzi Honest Sin Love ari kuBotswana uyo anyoro achiti, tinoshuvirawo kuti dai munyika medu tawanawo station imwe chete inoshanda zvakadai iri mukati menyika. Ndimhoreserewo mukoma wangu muPapa paShabane, munin'ina wangu baba Days kuGweru, sekuru vangu kumusha Mataga Mberengwa, vanin'ina vangu kuSouth Africa kuCape Town. Ndichiti handei kuHeroes vakomana, ndingafara mukandiverengerawo tsamba yangu.
Aiwa vadikani vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje. Tichaenderera mberi mangwana tichiverenga tsamba dzamunenge matitumira. Musaore mwoyo. Iko zvino sezvo nguva yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mapurisa ekanzuro yeHarare anokundikana kubvisa vanotengesera mumigwagwa.
Munamato wekunamatira murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avo vakatsakatika kubva zvavapambwa muna kurume woitwa nemugovera ku Zimbabwe Grounds mu Highfield.
Nyanzvi munyadzi kurima yoyambira nyika kuti itore matano ekugadzirisa gohore nyika vana vasati vapera nenzara. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Gande munhau dzechirungu.